manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi nenguva dza 7 uri musi wesvondo kurume 25/2018 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda zvikuru kuti mutungamiri wenyika apindira nyaya iyi. Takamirirawo tinomutemba tinoendesa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirirawo kuti tione zvakanyogwa zvichifamba nezvinobvumiwa nemutemo inonzi legal channel.
Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa.
Munogotaura kuti basket TV rai rinoti ukurikurukwa ukurikurukwa sei ivo vabasket pachavo MP vakanga vari panhubva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuru mazivano ndezveshanduko munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMDCT kubva kuMDCT nealliance
Bato reMDCT roenderera mberi richiita misangano kumaruwa richiti kunetsana kwanga kuri mubato iri kuvhunura Mapurisa anoti ave kuferefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda, goridhe uye nyanga dzenzou. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwava nechiremba kuri kuenderera mberi kunyange hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vainge vakumbira kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Vana chiremba vanoti chakachenjedza ndechakatanga sezvo vave nenguva vachingoudzwa mashoko ekuti zvichemo zvavo zviri kugadziriswa asi pasina chinobuda. Vari kutivo havachina chivimbo negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa. Hatinokwanisa kubata Dr. Parirenyatwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti mutungamiri wenyika handivo vaudza machiremba directly kuti ngatidzokerei kubasa. Zviri kutaura zviri kubva kuna Minister of Health vanonzi vaParirenyatwa. Vane mbiri yekunyeba kwazvo vachinyepera nyika yese kuti zvinhu zvanyatsoitwa zviraiti. Chechipiri ndechekuti kana zvirizvo kuti mutungamiri wenyika vati vachiremba ngavadzokere kubasa. Vachipanogadzirisa. Chokwadi ndechekuti tane makore akawanda tichivimbiswa kuti dzokerai kubasa tiri kugadzira. Aiwa tanetsa. Tinotenda zvikuru kuti mutungamiri wenyika apindira nyaya iyi. Takamirirawo tinomutemba tinoendesa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirirawo kuti tione zvakanyogwa zvichifamba nezvinobvumiwa nemutemo inonzi legal. Saka takamirira kuti kana zvirizvo zvataurwa kana vapedza zvavari kuita izvi zvonyogwa zvouya kunonzi kubipartite negotiating panel ndopatinozozvisaina tozvibvuma kana zvirizvo zvatakakumbira kana zvisirizvo aiwa bodo mabasa asi kuzodzokera tabvunza mamembers akawanda vakati aiwa tanoita nekuvimbisa tane makore tichitandira hurumende tichitandira mahara takamirira kuti zvinyatsonyogwa uye vetero tikadzokera izvozvo tonoshandisei hakuna zvacho zvokushandisa
saka pane musangano here mumwe wakarongwa iro svondo rino iri kuti nyaya yenyu igadziriswe
aiwa takamirira vanga vatimbisa kuti vachaita inonzi exit bipartite meeting saka takagarira takamirira izvozvo asi panguva inoiyi hatisi kudzora tsimboba tiri kuramba tichidemonstrata tichiratidzira kuti hatisati tagutikana
Ko nyaya yekuti hamusi kupiwa mari yakazogadziriswa here?
Nyaya yekusapiwa mari tinovasungisa vakada kuti hazvina mbatsa rese. mari iraitedu nekuti mwanzitandi nemuchandi ane right kana ane kodzi yekuti aende pasite ndounge ataura nemunhu wachona amudza chiuya kubasa anonzi employer zvikatadza kuti tiirira izvo zvakatadza takavapa notisi yakareba 21 days vakasagadzirisa nyaya iyi saka tiri kuti vakangotanga kuita izvozvo kuti vanocheka mari dzevanhu aiwa tikudzora tsvimbo uyezve vakasabvuma kuti vatikuchera mari dzevanhu hatidzoki kubasa todzokera mahara yedu
asi izvo zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino semanzwiro amuri kuitawo
manzwiro edu hatinganyatoziva nekuti kubasa kwacho hatii kutoenda pa
asi mukaramba muchiratidzira kudai Dr. Ngwenya varwere havazorambi vachifa here vakawanda
varwere kana vakangwara ngavatorewo dungano rekuti vanyatsonoratidza hurumende kana kuti ministry health service board kuti havakugutikana nezvavari kuita nekuti vana chiremba vanhuwo vakapuwa mabasa kuti vashandisewo maskills avakapuwawo kwavakazvidzira kuti vakwanise kuti varape nyika asi munhu anoti kunyika yese tinokupai zveutano ihurumende saka isu tingoriwo vanhu vatumwawo kana vatumwawo vasiri kubhadhara vanogona kungogara pasi
mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association Dr. Mxolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo Bepanau resandei meo rinoti mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe amai Grace Mugabe vari kuferefetwa nenyaya dzeuori pakutengeswa kwemangoda goridhe uye nyanga dzenzou asi vari pedyo naamai Grace Mugabe vataura nestudio 7 vanoti zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika sezvo vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nenyaya yekuvambwa kwebato idzva rinonzi National Patriotic Front kana kuti NPF mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vatenda kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi asi vari pedyo naamai Mugabe ava vanotiwo kana vakatadza ngavasungwe kwete kuti nyaya iyi inoburitswa mumapepa nawo vanotiwo bato rezanu PF rakaedza kuitira vamugabe mabiko muna kukadzi ebavhude ravo kuti vagoropafadza vamunangagwa pasarudzo asi vamugabe vakaramba izvo zvinonzi zvokonzera matambudziko aya hatina kwanisa kubata mutauriri wavamugabe vageorge charamba sezvo vange vasiri munyika vaenda kuivory coast navamunangagwa kumusangano wekuedza kukwezva vemabhizimisi mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge
chekutanga ndechekuti ndozvazvinoita kana munhu wanga uchiita mabasa asina kuringana handingati hangu apa tine umboo hwekuti mai Mugabe vari kunzi vakaita zvavari kunenedzerwa asi kuri kwekuti vakaita zvavari kunenedzerwa nekuti hapana kana hutsi hungangobuda pasina moto saka kuri kwekuti mai Mugabe vakaita zvavari kunenedzerwa ndo iye yatinogara tichiti mhosva hairovi usisiri pachigaro zvinhu zvese zvawaiita zvinokutevera chingave chinhu chakaipa chose kuti mai Mugabe vakazenge vachibatwa nemhosva iyi chingave chinhu chakaipa chose kuti titange kutonyatsonzwisisa kuti munyika makaita nguva yekuti nzou dzaiurayiwa nemushonga wecyanide dzichibviswa nyanga dzichibviswa zvimwewo zvinhu zvinongo zvinhu zvinobatsira zvipembere zvaiurawa zvichibviswawo zvinhu zvinonzi zvaibatsira zvinosanganisira nyanga dzichienda kwadzaienda dzimwe dzikatombobatwa paairport yeRobert Mugabe International paHarare International Airport apa imweni yenguva hatinoziva kuti nyaya yacho yakazofamba sei takagara tichingofungidzira kuti mari inopinda muhomwe yenyika kuburikidza nekutengeswa kwemangoda handiyo chaiyo inofanira kunge ichipinda muhomwe yenyika kureva kuti vanga vari pedo nemasimba vanogona kunge vainge vaine kamwe yake kunokora kamwe yake kupota vachitora nerweseri vachitengesawo tangomirira zvedu tione kuti nyaya iyi ichaenda nekupi nekuti mai Mugabe ndevamwe vatingati zvakare pachirungu mahigh profile case ekunge pachiongororwa nyaya dzeuori kana kuti nyaya dzekuita zvisakaringana maringe nenhau yeupfumi hunenge husana kunge huchipinda muhomwe yenyika
vamwewo vasingawirirani navamunangagwa vanoti izvi vanenge vakuzviita nekuti vamugabe vanenge vabuda pachena kuti havana kufara nemabvisirwo avakaitwa vachiti zvanga zvisiri pamutemo pachishandiswa mauto uye vachinge vari kurerekera kuti vatsigire bato itsva reNPF iri. Nekudaro ndosaka mhuri yavo yakupinzwa parumananzombe.
Izvozvo hazvirambike razvuru. Izvozvo hazvirambike nekuti haasi maitiro avamunangagwa chete. Vamunangagwa vakatodzidzawo maitiro iyayo kubva kuna vamugabe. Hakuna munhu anenge ari muZANU-PF kana kuti akambenga ari muZANU-PF akabuda anotanga kutaurisa asingawanirwe mhosva. Zvinhu zvinotozivikanwa izvozvo kuti kana ukange uri mukati meyatingati kabhao yevanenge vachitonga ukange wabuda imomo vanotarira kuti uti zii, vanotarira kuti uti mei, vobva vakuti mari yako iyi zvimwe zvekurya zvako izvizvi zvinoenderana nebasa rawaiita chiramba wakanyarara ukavhura muromo uchitanga kutaurisa unotanga kutsvagirwa nekuwanirwa mhosva dzimwe dzinenge dziri dzechokwadi dzimwe dzinenge dziri dzemanyepo. Rangarirai imi kuti pakabuda mai mujuru muZANU-PF chimwe chavakatoburitsirwa muZANU-PF kunenedzerwa mabasa vamwe vaiti mabasa eori vamwe vaiti mabasa euroi zvakawanda wanda paka vakatenge vachitonzi vaida kuuraya vamugabe chaivo. Saka hapana munhu anobuda muZANU-PF anoshayirwa mhosva. Zvinozongobva nekuti kana mhosva dzako dzayanikwa kana mhosva dzako dzasasikwa dzaiswa pachena iwe sedunga munhu unozoita sei nazvo. Nekuti ndinodaira kuti ava vachiri vanhu vanenge vachigona kutaurirana vachiri vanhu zvakare vane yatingati pachirungu influence kumaprocess. Saka hazvishamisi kuti nyaya yapiwa yanyenedzerwa mai mugabe iyi inogona kuzongonyangadika kana ivo mai mugabe navamugabe vakange varatidzwa umboo kuti vanogona kuorera mujeri. Saka ngavanyarare ivo bva vaita saizvozvo.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vajoi mabhenge vari parunhare kuJohannesburg, South Africa. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekuita misangano vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rino. VaChamisa vanga vari panzvimbo Growth Point kuchiweshe kumashonaland central nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa Mbune.
Chitaurirwa unyi mwambare zvekumusana haa ranga riri bata mupfupi bata murefu kana panzvimbo mash central. Uyo unova muzinda mukuru wanga uchizikanwa uri muzinda wemhirizhonga kana kuti dura remhepo nechamupupuri chinowanzokonzerwa nehama dzedu dzemuZANU-PF. Saka taindamo taita makuwerere chaiwo ruzhinji rwauya anga ari masvosve panzvimbo vabva mumareserva akasiyana siyana maruwa akasiyana siyana munharaunda yemumanzvimbo mumazowe imomo mukuona kuti vanhu vari kutsigira shanduko. Takatsamara zvikuru asi tafadzwa zvokuti taona kuti musambo wechinja ruyo rweshanduko rwatenderera rwapinda mutsinga dzemaprovinsi ese dzevanhu vese kusanganisira vamwe veZANU-PF vanga vachitaura kuti isu tasvotekana nekwatanga tiriko vanga varipowo tichivagamuchira tichivatambira isa hatiiti zvokuparedha kana kuti kudisplaya vanhu nokuti tinoziviaka kuti vana vembwa vasunuri musumwe chete vasunurawo ngavatambirwe. Saka tafadza zvikuru.
Shoko renyu ranga riri rekuti kudii apa?
Shoko redu nhasi ranga riri rekuti takanangana nemuono wekuri kuenda nyika. Isa hatisi kuda kutiite zvekunyombana kana kutukana kana kuisirana pasi kutirovera pasi nhingi kana kuti pasina nhingi kuita bopoto negakava risina maturo. Tatichatukuda ndechekutive nemazano tive nepfungwa tive neurongwa tive nemaonero matsva utungamiri hutsva hwatiri kutsveta patafura kuti vanenge vachidawo kupikisa zvatiri kutaura votsvetawo patafura. Nyika yosarudza kuti matomati anodikwa akanaka ndeapi pamusika ede akatsukira uye ede akachipa ede haanzwisi mudumbu ede anoraramisa eZANU-PF waziva avamunangagwa ane dambudziko rokuti maganga aibva ibva haana kuibva ukangowashandisa pamaelection ina July wobva warohwa nemudumbu. Saka ndo musiyano watatichitsanangura tichitaura isu muono wedu kuti takatarisana nenyaya yeshanduko takatarisana nenyaya yemukana takatarisa ninya ebudiriro ndozvino zvitatu makumbo matatu atikufamba nao asi tichivandudza kutora kuvaka Zimbabwe kuti ive nemuono mutsva ive neutungamiri hutsva panodikwa maoko matsva podekwa pfungwa itsva nemoyo mutsva pasina kudeukana ropa pasina kuvengana pasina kuvavana tisingashandisi masabhu kusana mujibho wemapato tichivandudza nyika tichivandudza munhu wese mumatunhu mumaruwa tisumudzire magezi tisumudzire mvura tisumudzire mafoni tisumudzire kuti pange pachiwanikwa kurarama kwevanhu zvakanaka vanhu vane utano vanhu vane mari mari muhomwe munhu basa rake achiriwana munhu wese kubasa patinongopinda isusu munhu wese pabasa
asi vamwe vari kuchema chema vachamisa kuti maakuita kunge basket ratizirai rekuti uku riri kuruka uku riri kurudunhurwa nekuti nechishanu chaicho takaona vamwe vachitora imwe nzira vakabuda mubato ava vana maikupe nevamwe
koi munogotaura kuti ibasket ratizirai rinoti uku riri kuruka uku riri kuruduka sei ivo vabasket pachavo mp vakanga varipo vanobva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndedzeshanduko munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kumdct kubva kumdct nealliance kuti zvinhu zvese zvinge zvichifamba pamwe chete saka vamwe vanenge vachizama kuti vangatsauka kana kurova matama enzira mavatoka aita mavato haakodzeri kuva pamubhedha aita mavato haakodzeri kunge ari parukukwe anenge agadzira nyaya yake kufuga nokuwarira jira aita yake ndihombarume saka anofanira kubata nyaya
mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vari parunhare panzvimbo growth point kuchiweshe
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose munotibata pa909am uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318 nhamba idzi zvakare 001202465 0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona
iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinoda kukuchingamidzai zvakare svondo rino muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa neni Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi tabata muzvare Glenis Changachirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi makadiko?
Ndakasimba zvangu, wakadini Evans?
Hai, ini ndinofara, ini ndinokuchingamidzai muchirongwa ichi.
Ndinotenda waita zvako kuti ndinge ndichikurukura newe.
Timbonzwa kuti ko iye Glenis Changachirere uyu akambobva nekupi ari kuenda kupi?
Ndatenda zvangu Evans. Ndingati inini sekutaura kwawaita ndini muzvare Glenis Changachirere ndinoshanda nebato kana kuti musangano unoshanda wakazvimiririra weInstitute for Young Women Development uko kwatiri kushanda nemadzimai echidiki. Tindiri mudzimai wechidikiwo ane chidokwa dokwa nesimba huru rekurwira kodzero dzemadzimai echidiki. Ndinomira nevechidiki nevanasikana ndine chishuviro chekuti vave vanhu vanokwanisa kuonekwawo sevanhu vakaenzanirana kana tiri munharaunda nemunyika yedu vachikwanisa kunge vachipawo pfungwa dzavo uye vaine chekuita maererano nenyaya dzebudiriro uyezve vachisawo izvi ravo mune zvematongerwo enyika.
Saka basa iri makaritanga riini?
Ndingati basa iri ndakaritanga ndichiri mwana wechikoro, asi kuzochinyatsoriita ndiri muInstitute for Young Women Development ndakazotanga mugore ra2009.
Saka kubva mugore ramatanga kusvika pari nhasi, ndezvipi zvikuru zvamunoti takakwanisa kubudirira mazviri kuita?
Ndingati chikuru kuru chandinorangarira kuti chatakwanisa kuita pari zvino, kuumbiridza musangano weInstitute for Young Women Development kuti uve musangano wekuti madzimai echidiki zvisinei vanobva kupi, vanogara kupi, kusanganisira kungave kumaruwa, kungave kumigodhi, you know, kuma mining communities uko kana kuti kumapurazi, vave nemusangano wavanoziva kuti musangano wakamiririra ivo, une donzo rekuti vange vachinzwika maererano nemararamiro avo, zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo, zvishuviro zvavo, uye kuvapa mukana wekuti vange vachikwanisawo kupinda muzvirongwa zvenyika zvakasiyana siyana, kuti vange vachizivikanwawo, vachipawo pfungwa dzavo uye vachiteererwa pane zvavanoshuvira. Tinova chinhu chiri kuratidza kuti madzimai echidiki vava kuziva nyaya yekodzero yavo yekuvhota, uyezve chiri kunyanya kundifadza ndechekuti tiri kuona zvakare vamwe vari kuti vari kuda kunge vachimira sevatungamiri venharaunda dzavo. Chinova chinhu chikuru kwatiri nekuti chiitiko chiri kuzadzikidza zvinangwa nezvidonzo zvenyika ino sepakutarwa kwazvakaita nebumbiro redu remutemo, iro riri kutaura nyaya yekuti panofanirwa kunge pane nyaya dzekuenzana kwemikana nekumira kwemadzimai echidiki pamwe chete nemadzimai ese enyika sezvinoita vanhurume.
Zvamatsanangura tsanangura nebasa ramuri kuita iri, saka nimutori murwiri wekodzero dzevanhu kai?
Akazara chaiye. Sezvaunongozivawo, tine mutemo wenyika, tozoita mitemo yakasiyana siyana yenzvimbo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mubasa redu, asi chikuru kuru kwatiri seInstitute for Young Women Development inyaya yekuti tichinzwisisa mararamiro edu semadzimai echidiki nezvimhingamupinyi zvatinosangana nazvo kubva tichiri vanasikana tiri mumisha yedu.
Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge muinesu muchirongwa chanhasi matanga tichikurukura namuzvare Glenis Changa Chirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi, maita basa imi.
Ndinotendawo zvakare nemukana wawandipa wekutaura newe Ivan.
Tinotenda, mova nenguva yakanaka. Vateereri vedu, ndokuonekai nemufaro. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chechitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Nonzi Pastor Amadziriti Enishias, based kuNdavazinduna Javulan Assembly, musangano reApostolic Faith Mission in Zimbabwe.
Chii chakakuendesa kubasa iri uye makaenda rini?
Chakatiendesa kubasa iri ndechekuti Mwari ndiye anenge ataura newe ukafila convinced kuti zviri nani ndiite basa raMwari. Saka ndakaendako after the convincing and conviction yandanga ndaita naMwari. Ndava ne 4 years ndauya kubasa iri.
Pamunoti makadanwa kuzoita basa iri, mukadudza kuti chii chakaitika?
Mwari akavhizita kwandiri through a vision and through dreams, achindiratidza pachena kuti I should come and minister his word. Saka nyango ndine papfupi ndizvozvo.
Muchurch menyu munoita pastor kuvanhu vakawanda sei?
Tina average of 100 members.
Saka munozvifambisa sei pazuva nezuva pavhiki nevhiki?
Tinopinda maservices edu Wednesday, tinenge tine macell group. Friday tine macell group, then Saturday tine youth, Sunday tine main service. Ndo activities edu atinoita throughout the week.
Pamunenge mune youth munenge muchiite chii?
Youth tinenge tava kuvadzidzisa beside kunamata, tinofanirwa kuziva kuti tinorarama munyika, inema dynamics akasiyana saka tinofanga kuempower ma youth edu kuti agone kurarama achinama zvakanaka achinama dau zvakanaka
vari kuita zviri zvinokufadza here ve youth
kufadza isuti ichingaira every day kuti zvisiki pazvinofadza asi so far tine machallenges anenge aripo anenge achidzosera sure basa sezvo iri rural based assembly but we are pushing on through God's grace.
Zvimwe zvinhu zvinonetsa zvamunosangana nazvo kana muchishanda ne youth zvinosanganisa zvinhu zvakaita sei?
Youth sevanhu vanenge vane vision, vazhinji vati vatine vision hatisati dzava achieved. So munhu ane vision chete isati ava achieved anotanga kunetseka nekuti how to achieve that vision. Saka vazhinji vacho vakapedza chikoro vasati vakushanda havasati vanezvingavapawo income, ndo major problem kana kuti disadvantage yatosangana nayo iyoyo tichikushanda nevana vasiri kushanda.
Chamunonyatsofara nacho mubasa renyu chii?
Kuita zvinhu zvaunonzwawo pamwoyo kuti uri kushandira Jehovha. Before being a pastor was a teacher but ipapo unenge usinzwa kuti handizi kunyatsoshandira Jehovha zvakanaka naka saka
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uyo achitipa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi murukuro yaaita nenyanzvi munyaya dzezvemitambo muzi wetu Hadebe.
Cape United yaita 2-2 neBulawayo Chiefs kuno kuBulawayo. BulaWayo Chiefs yatungamira kunze kwekuti kundishora agowe papo BulaWayo Chiefs. Zvanzi Cape United zvikaequalize uchigoisa John Joao zvikaita 1-1. Asi BulaWayo Chiefs iyo yanga ichitamba musha yazoziita 2-1 pakwagoisa Gracious Muleya. Cape United yazowanawo equalizer payagoisa penalty agoisa naJoel Ngoto kuitira kuti mutambo wacho upere iri 2-2. Asi wanga uri mutambo wakanakidza aJustin Jangano weCape United iye apiwa red card zvekare kunge apiwa yellow card yechi2. Saka kuno kuRuvhevhe Stadium mutambo uyu wapera uchitiwo BulaWayo Chiefs 2-Cape United 2. Mukazive kuti BulaWayo Chiefs yakatamba 2-2 futi pagame yavo yekutanga neyadza kuzoti Cape United yakanga yatamba mangange 0-0 neHarare City. Saka kuno kuRuvhevhe Stadium mutambo wacho wapera uchitiwo Cape United 2-BulaWayo.
Zvii zvabuda pane mimwe mitambo yatambwa nhasi?
Tainenda dziyakunda kuNational Sports Stadium yaRoa Herentals 2-0 apa vagoisa Ozias Simbadi ndiyawana magoza acho maviri eHighlanders. Kuzoti Dynamo yanga ichitungamira 3-0 chitamba neShabane kuRufaro Stadium mutambo uyu ukazopera kuri 3-3 koko kuRufaro Stadium. Iyezve tiri kunzwa kuti ngezi yaita mushe yarowawo saindi ikoko kuzvisaindwa ne2 kwazero ndo mutambo yanga iripo na.
Vanhu vari kuuya here neuwandu kumitambo iyoyi tichitarisa kuti zvinhu pari zvino zvakaoma munyika?
Vari kuuya zvavo nekuti vanhu vekuno vanofarira mutambo wenhafu vafanika kana kuchitamba matimu makuru mahombe aya vana Cape United. Asi kune mimwe mitambo kunenge kune vanhu vashomanene asi zvanhasi muno Reserve Stadium kwanga kune vanhu vakati wandei chaivo nekuti Cape United ine masupporters akawandawo.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamwisi wetu vadhebhe vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuRuvhevhe Stadium kuBulawayo. Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa. Bato reMDCT rinoenderera mberi richiita misangano kumaruwa. Mapurisa anoti ave kuferefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda goridhe uye nyanga dzenzou. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda.